Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu zanasi chitatu chikumi 5/2019. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vanosaina mutemo we Tripartite Negotiating Forum Act. Vashandi vachiti mutemo uyu uchaomesera vashandi vanenge vachida kuratidzira. Izvo vanoti zvinotyora bumbiro remitemo yenyika. Kuratidzira kwevarairidzi vari musangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kwasvika kumagumo nhasi. Sangano iro richiti richazeya mangwana matano ekutora zvichitevera kubudirira kwarinoti kwakaita kuratidzira uku kwemazuva matatu. Zimbabwe inopinda muurongwa hwekuedza kugadzirisa ukama hwayo nenyika dziri kuEuropean Union. Baba vemurume akapfurwa akafa kumunda yemangoda kwachiyadzwa mwedzi wapera vanoti mutumbi wemwana wavo hausi kubatwa zvakanaka mumochari mauri kuchengetedzwa apo wakamirira kuongororwa navana chiremba usati wavigwa. Muri yekwaMasendeke inoti yakakwidza nyaya iyi kudare redzimhosva kuitira kuti ipiwe mutumbi uyu kuitira kuti iuradzike sezvo pave nenguva yakareba kubva zvapfurwa mwanakomana wemhuri iyi. Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mukusimudzira upfumi hwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumirawo mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakangano wekufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.